Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 26, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu kuchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti nezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mudango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepare pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marensi and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yava panguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro asi hurumende ichiti hapana chayatadza sezvo zvikoro zvaifanira kuvhurwa musi wa28 Chikumi uyo wakadarika kare. Nonurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vanoti hurumende yakavapa nguva shoma yekugadzirira payakazivisa nezvekuvhurwa kwezvikoro nezuro sezvo vanhu vakawanda vasingagare vaine mari nguva dzose uye kuri kupera kwemwedzi apo vanhu vanenge vachibhadhara marenzi nezvimwe. Mumwe wevabereki ava amai Gloria Kapuya vati vapiwa nguva shoma yekugadzirira.
Mudango mukamakanzi mangwana zvikoro zvaakutovhurwa musina kana kumbogadzirira maybe munofanira kupiwawo kana time yekumbotanga mambopurepare pane vamwe vanenge vachida kutravhela nekuita sei apa panenge mwedzi uchitotanga marensi and stuff vanhu vanenge vasina mari handionese kuti zviri justified.
Mumwe mubereki vamunashe mugari vati hapana chiri kuvhurwa sezvo hurumende iri kungoda kuti vabereki vabhadhare mari dzechikoro asi pasina kudzidzwa kuchaitwa.
Mchivhureya kuti tikwanise kungonobhadhara school fees then movhara ini handione chikonzero chokuti vana vadzokere kuchikoro gore rino iri ngavagare semagariro avakaita because hapana chinhu chiri kuvhurwa.
Mutauri wesangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Union vaGoodwill Chaderera vati hurumende inoita fungira mumoyo rwendo rwembwa isingazivise vamwe vane chekuita nedzidzo munyika. Vataderera vati hurumende yakavanyengedza kuti vaite musangano asi haina kuzotora pfungwa dzavo dzekuti zvikoro zvivhurwe pakati pagunyana paita gadziriro yakakwana.
Nekuti vakambotideidza veMinister of Primary and Secondary Education dama zvatei kuti zvivhurwe kunana 10 kuenda kunana 15 zvinoiwa apa vati kasirei sehurumende kuda vaona zvakakodzera nekuona tingati manhambasi ari kudzika evanorwara evanofa asi hatidi kuti isusu tizochema ramangwana tava kuyeuka bako taniwa. Nyaya iripo ndeyekuti tikarasikirwa neupenyu hwemunhu hatigoni kuhudzosera pakare asi tikarasikirwa nenguva yekudzidza tinogona kuti sudurudzei matemo.
Asi mutauri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vati hapana chekuchema sezvo vabereki vadzidzisi nevadzidzi vaingoyambirwa kuti vagare vakagadzirira kuvhurwa kwezvikoro chero nguva. Vandoro vati pamusoro pezvo zvikoro zvaifanirwa kunge zvakavhurwa musi wa28 Chikumi asi zvakamiswa nekuda kwekupararira zvakanyanya kwechirwere checovid-19.
Kubva muna musi wana27 Chikunguru tatone mamwedzi dzakati wandei tichingotaurira vabereki kuti gadzirirai kuti zvikoro zvichavhurwa saka tikakarisa takananga takavhura musi wa28 Chikumi tichingoti gadzirirai kuti zvikoro zvinovhurwa sezvi takuenda mana gumi nyana saka ini handiso zvio kuti tesa donge tichiregedzera kusvitaura kuti katsirira isweka nekatsanana zvokusoro zvokuvhuro manje manje
vandoro vati hapasati pave nezuva rekuvharwa kwezvikoro vachiti munyori mubazi rezvedzidzo achazivisa nekufamba kwenguva
aiwa kuzvanzi kuchanaunzwa napermanent secretary munyori mukuru achatumira sekini achanaunza
vanorwira kodzero vanoti Zimbabwe iri kuvhura zvikoro pasina gadziro yakakwana uye muzvikoro musina zvikwanisiro panguva iyo nyika yakatarisana nedenda recovid-19 ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Ndege yanga yakatakura vanhu vanomwe vakadzingwa kuBritain yamhara panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nhasi mangwanani. Vanhu ava varamba kutaura nevatori venhau pavaburuka mundege iyi vasati vaendeswa kuZipam kuDawendo pedyo nedhorobha reNorton kwavachachengetedzwa kwemazuva 10 maererano nezvakatarwa nehurumende kuti vanhu vanenge vachibva kunze kwenyika vanombogariswa pavo vega kwemazuva 10 vachionekwa kuti havana chirwere checovid-19. Mukuru anoona nezvevapoteri kana kuti Commissioner for Refugees mubazi rinoona zvougaro hwevanhu vatotamire pitiri vavi vati panguva iyo vanhu ava vakachengetedzwa kwemazuva 10 iyo vachange vari mubishi kutsvaga hama dzavo.
Vachibva pano vachaenda kuZipamu uko vachanogarapo mazuva anokwana 10 vari pamukwarandaini. Kana vabva imomo vachazoenda kumisha yavo kubatanidzwa nehama dzavo. Saka pari zvino bitini pari zvino nepavachabuda tinenge tichizama kunzwa kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vamwe vanenge vane nguva vasina kuti hama dzavo dziri kupi. Saka basa redu nderekutsvagurudza kuti hama dzavo dziri kupi kuitira kuti vakwanisa kunge vachizobatana nehama dzavo kana vabuda mukwarandaini. Asi kana vari mukwarandaini havabvumirwi kumavisitas. Mavisitas anozouya after kwarandaini.
Mashoko avatiri vavi anouya mushure mekunge bepanhau rekuBritain rethe Independent raburitsa nyaya yekuti vamwe vakadzoswa munyika mwedzi wapera vachibva kuBritain havana pekugara uye vari kurarama vachiita zvekupemha mumigwagwa. Bepanhau iri rinotiwo vasori vari kushungurudza vamwe vevakadzingwa kuBritain ava kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe yakabvumirana nehurumende yeBritain kuti haisi kuzoshungurudza vanhu ava. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvevasori vaOwen Mudhancuve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Zvichakadai amai tambudzai Chirova avo vangavauya kuzotambira murume wavo wavati anonzi Adrian Chirova vasingazive kuti havabvumidzwe kumuona kusvika vaburitswa mukwarantini vati havazive kuti vachararama sei nemhuri yavo sezvo murume wavo ari yanga achivabatsira pakuchengeta mhuri iyi.
Zvakangooma kusazoziya havo kuti kukoshina vanga marizinzi achona zvakazvifamba sei but vanhu zvakatotinakira nemugatasaizine zveikonomi chaichaiyo yakajegwa nevanhu vari kudiaspora ikonomi chaichaiyo because kuti tinyatsorarama muno muka especially pakazonyatsotanga covid ndo mahwani chaiwo chaiwo diaspora yakamira nesu mukada kuzvicherechedza vaiti vari kutumira mari vanhu vairai ende vaiti.
Ndege yakabhadharwa nehurumende yeBritain yasvika nhasi nevanhu ava ndeyechipiri kuuya nevanhu vakadzingwa kuBritain mushure meimwe yakauya mwedzi wapera iine vanhu 14. Kudzingwa kwezvizvarwa zveZimbabwe kuBritain kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi kunyange hazvo masangano anorwira kodzero dzevanhu muBritain ari kupikisa kudzoserwa kwevanhu ava kuZimbabwe. Hurumende yeBritain inoti vanhu vairi kudzinga ava vanhu vakapara mhosva dzakaita kuti vagare mumajeri kwemwedzi inodarika 12 vakapara mhosva dzakafanana nekuponda kubata chibharo nedzimwe mhosva dzainoisa mubandiko remhosva dzinonzi dzakakura. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Uganda yabvuma kutambira vapoteri vanodarika zviuru zviviri avo vari kutiza hondo kuAfghanistan zvichitevera kubviswa kwakaitwa hurumende pachigaro nechikwata cheTaliban. Uganda iyo yakatambira zvizvarwa zvekuAfghanistan 51 inoti inogona kuchengeta zvizvarwa zvenyika iyi zviuru zviviri nemazana mashanu. kambani ya migodi ya De Beers ya batana ni National Geographic Society mukushanda pamwechete mukuchengetedza mvura pamwene mhuka dzemuBotswana mudunhu reOkavango Delta. Dunhu iri rinonzi riri kuvhiringidzwa zvakanyanya nekushanduka kwemamiriro ekunze pamwe nekurimwa kuri kuitwa mudunhu iri. Vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti hurumende iri kuita chirwirangwe neZimbabwe Electoral Commission neMatare kuitira kuti munyika musaitwe sarudzo dzekutsiva vakadzingwa mudare reparamende nemakanzuru uye vakafa, izvo zvavanoti zvinotyora bumbiro remitemo yenyika. Chikamu chebumbiro remitemo chesection 158-2 chinosungira kuti paitwe sarudzo mukati memazuva makumi mapfumbamwe kana pachinge pabva mumiriri mudare reparamende kana kukanzuru. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakati sarudzo dzinofanira kumira kuitwa kwenguva isina kutarwa nepamusana pedenda reCOVID-19. Sachigaro Wezek, amai Priscilla Chigumba, vakaudza Studio 7 kuti maoko avo akasungwa nekuti vanotevedzera zvinenge zvataurwa nehurumende. Sarudzo dzinofanira kuitwa munzvimbo dzinodarika makumi masere idzo dzisina vamiriri pari zvino. Kunyange hazvo vanopikisa vakaenda kumatare, nyaya idzi hadzisati dzapuwa mutongo. Vamwe vakaita semutevedzeri webato reMDC Alliance vatendai biti nevamwe vavo vashanu vaive kubato rePeople's Democratic Party vakadzingwa, asi vakanzi nedare repamusoro vadzokere kudare reparamende. Asi kusvika pari zvino vabiti nevamwe vavo havana kudzokera sezvo nyaya iyi yakadzoserwa kumatare zvakare mushure mekunge mutauri wedare reparamende vaJacob Mudenda varamba kuvatambira. Matare anonzi haasi kushandawo semazuva ose nenyaya yeCOVID-19. Asi vana chiremba vakuru munyika musangano reZimbabwe Senior Hospital Doctors Association vakaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti havanzwisise kuti sei vanhu vari kuramba vachinzi vagare mudzimba, iwo huwandu hwevanhu vari kufa nekurwara neCOVID-19 munyika huri kuramba huchiderera zvakanyanya. Vanopikisa vanotiwo nyika dzakawanda musadak kusanganisira Tanzania, Zambia neMalawi dzakaita sarudzo munguva yeCOVID-19 pasina matambudziko. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvakaitikawo kuZambia svondo rino, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance vaShakespeare Hamauswa uye nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga nekunzwa kubva kuna vaDzikiti nezvesarudzo dzekuZambia.
Ini ndinoona sekuti izvakaitenderanwa munyika yeZambia nevachitedzerawo chisungo chavo cheutano chehealth protocol kuti zvinokwanisika kuti vaite maelections avakaita awaya. Maelections avakaita at the risk of the spread of COVID-19. Tinoona isusu muZimbabwe tingori nenhau yekuti the Minister of Health inopa marecommendations ainopa kana ichinge yabvunzwawo zvakare neveZimbabwe Electoral Commission kuti zvinoita here kuti tiite sarudzo. Asi chiripo ndechekuchengetedza utano hwevanhu chekutanga, nekuti izvo hapana anovhota akafa, tese tinovhota tiri vatano tiri pakurarama kwakanaka. Saka zvazvinoda kudai ndezvekuti vanotungamirira zveutano munyika yeZimbabwe vakataurawo zvavanenge vataurawo kuti aiwa zvaakukodzera kuti vanhu vachiungana kuchiitwa chiitiko chakaitika semaelections. I don't think kuti tingaita challenge yekuti maby-elections aitwe. It's not the ruling party isiri kuda maby-elections. It's not the government of Zimbabwe isiri kuda maby-elections. It is the environment iri in the danger in, because of the health complications dziripo related to COVID-19.
Indurai chinzwira hamauswa.
Pane maelections akaitwa kuZambia tinodzidza kuti maelectoral management bodies kana akava achiita zvinhu ari independent akazvimiririra vasina kumbunyikidzwa kana nevanenge vari kutonga anogona kuronga nyaya dzesarudzo mune zvakanaka zvichienderana neurongwa hweWorld Health Organization uyezve nemitemo inenge yakatarwa nedzihurumende dzavo. Izvo takazviona zvichiitika ku nyika yeZambia. Zvinhu zvinogona kuitwa zvakare nedzimwe nyika dzakafanana neZimbabwe idzo dzagara mwedzi akawanda tisati taita sarudzo dziya dzinonzi mabaya election. Saka tinoona kuti kana zvinhu zvikarongwa mune zvakanaka hapana chinotyisa kuti sarudzo dziitwe. Tinoonawo kunyangwe nepavakaita inauguration yapuresidendi mutsva, takaona kunyangwe maleaders emuZimbabwe vanosanganisira vaEmmerson Mnangagwa vachiendawo kuZambia napuresidendi weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachienda kuZambia, zvichireva kuti vanhu vakaenda kugungano ravainge vachinosangana nedzimwe mhomho dzemuZambia nemamwe vamiririri vemuAfrica. Zvinova zviri zvisina kuva exposa kudenda recovid, nekuti magwaro ekufambiswa kwemamiting munguva dzecovid anga achitevedzerwa.
Vadzikiti, munoonawo sei nyaya yekukokwa kwavaChamisa nevamwe vanopikisa kuZambia uko paigadzwa mutungamiri wenyika?
Kukokwa kwavaChamisa kuZambia hachisi chiro chinokatyamadza, nenyaya yekuti maumbirwo ebatiro reUAP ND rava hakaende chidima nemaumbirwo ebato ravaChamisa akada kundonotifananei. Pamusana pokuti vaAnderson Mazoka vachivamba bato irori vakavamba vaine support yeBritish oligarchy and the western world, zvichiba nokuda kurwisa avo vaiva neutongi vekuti vanofungiwa vaitarisirwa kuti vakanga vaine socialist agenda. Hazvitishamisiwo zvakare kuti matauri kuoneva budirira zvaakuita zvaakutoita kunge zvonzi kuenda kwavaChamisa kuZambia vawina election yemuno muZimbabwe. Hazvisiri izvo, ngavatarisewo vachirangarira kuti nhoroondo yenyika yeZambia nenyika yeZimbabwe yakadosiyana.
Petai chirongwa chedu vahamausi.
Kutaura kwavo vachidzikisirawo nyaya iyoyo kunoratidza kuti kukokwa kwapuresidendi Chamisa kuZambia inyaya yavabata-bata zvakanyanya ivo veZANU-PF. Inyaya inoratidza kuti maopposition muSouthern Africa anogona kungotevera tsoka dzakambofambwa nadzo neaya avaiti mafrontline states akanga achibatana vachirwisa udzvanyiriri hwakanga huripo hwevapambevhu. Izvozvi zvinoratidza kuti zvakare panogona kuita umwe mukanazve wekuti maopposition parties vanga vari kukukidzana nemaliberation parties vanogona kubatana votoita kuti vakwanise kuunza utongi hwejekerere munyika dziri muSadak.
VaShakespeare hamauswa vanomirira Warren Park mudare reparamende vari nhengo yeMDC Alliance. Manzwa zvakare kubva kuna vaGilbert Dzikiti nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato reDare. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare. Sachigaro wesangano rakazvimirira rinorwira kodzero dzevaive varwi vehondo yerusununguko reWar Veterans Pressure Group vaAmos Gauke vanoti vari kushushikana nekusungwa kwakaitwa nhengo dzavo pfumbamwe nezuro, idzo dzichiri dzakachengetedzwa kuHarare Central Police Station pari zvino dzisina mhosva yadzapomerwa. VaSigauke vaudza Studio 7 kuti nhengo dzavo idzi dzakange dzaenda kumahofisi ebanzi rezvemari nezuro vachida kutaura nezvekusafara kwavo nemari dzavari kupiwa pamwedzi woga woga dzavanoti ishoma sezvo dziri mumadhora emabhondi ayo asina uremu. VaSigauke vanotiwo nhengo idzi dzakaenda kumahofisi uku nemugovera vakanzi vadzoke nechitatu, asi pavakasvika pamahofisi aya nezuro vakabva vasungwa uye vachiri vakachengetedzwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Katinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Mchanganya uye weStudio 7 navaSigauke.
Makomeredzi vakadaiso on Monday this week vakaenda kuMinistry of Finance vachibvunza kuti allowance yamunotipa ye16,000 RTGS, which is the equivalent to about 100 if not less, kuti muri kutito survivor sei imi musingatibhadhari mabenefits akaita semedical and so forth. Zvikanzi nevekuMinistry of Finance, kuMinistry of Finance vanga vaenda, zvikanzi neveKuMinistry of Finance takatonyorawo tsamba kuminister of defense kwenyu u4 under minister of defense, takaenda tichitobvunza kuti what would you suggest nenyaya ye16,000 iyoyo. Vakati tikotipeika kopi yetsamba yacho, ndopakaita nyaya zvikanzi nevana vambachitaura kuti mozi yamotora pati hatichina kopi yenyu, but mozi yamotora musi wechitatu. which was yesterday. Avakanda Kunotora Samba and Zuru, Avakangoska, Vakapurza, Vachibato, Avaratos, Moskabuna officer, Najarito, Angara to VMC statue, Vachibato Torwa, the Kakuns of Central.
Vanga ni Vakawanka Ivo Vachitorwa, Nezuru, Uyuji, Vakawanko Vachpomirwa Mosairi.
Apana Mosaya Yavatawa, yes, nobody Mosai.
Apa muri kupi?
Kupi. Umewacha adikidiwe mizo taratini mwosumake, but the other one aku ya kuzo, njapa banana kamira, the baipan, ku central police station, ku law and order section.
Okay. Saka parishi ino, apa katika zikana otuvacha itu kwa seiva sungwara?
Apa na katika zikana. Apana kachaiti, apana ene kisha, apana kana kachaiti kwa, loya haripo, ameno mizi wa, wana wana chuketi kwa mwezi, lupa chakawachai sama chaiti, we don't know.
Vanga vari Amos Gauke, sachigaro vesangano rakazvimirira roga, rinorwira kodzero dzevakarwa hondo yerusununguko, vachitaura naMavelas Mutsanganya uye weStudio 7, vari paHarare Central Police Station. Guta remtare rinoti rapererwa nenzvimbo dzekuviga vanhu vanenge vafa, izvo zvavakupa kuti vakuru vekanzuru iyi vakurudzire vagari kuti vapise mitumbi yevafi senzira yekuvachengetedza vashaya. Mutoreri wenhau Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanoti guta ravo harichina nzvimbo yakakwana yekuviga vanhu vanenge vashaya sezvo nzvimbo yemakuva yekuyevho yazara pari zvino. Vatandi vanoti nzvimbo yeyovyo ndiyo chete yanga ichivigwa vanhu nguva dzose muguta ravo. Vanoti kubva payakazara gore rapera vanhu vave kuigwa kudanga mvura simetri uko kwavakuzara zvakare.
Chekutanga chandoda kuti ndizivise kuvagari kuti hongu nzvimbo iri kupera, kunyanya tikazvitarisa mazuva ano nenyaya dzeCovid idzi vanhu vari kutisiya vakati wandei. On average tiri kuwana maburials anopfuura maybe 10 pamwe pacho mamwe acho ma8 nezvimwe zvakadaro. Izvi tinototenda kubvumirwa kwakaitwa kuti vanhu vakwanise kunge vachifamba nezvitunha kwa reducer manumbers iwayo zvakanyanya. Asi hazvisi kureva kuti nzvimbo yedu yekudanga mvura yapera pari zvino zvekuti vanhu havachakwanisi kunge vachienda kunovigana. But tiri kutarisa isusu kuti nekuti inzvimbo isingakuri maboundaries edu anoramba ariwo, but tirikurasa kuti vanhu vedu vakaramba vachivigwa ichokwadi nzvimbo yedu inogona kupera.
Vatandi vanoti sekanzuru vachada kugara pasi kuti varonge imwe nzira yekuti vanenge vashaya vakurudzirwe kuti vapiswe senzira yekuchengetedza nzvimbo.
Tinoziva kuti chitendero chedu chinogona kuchiramba netsika dzedu dzemagariro zvinogona kuzviramba, but asi pari zvino ndo imwe matarisiro yataura vanoda havo kunge vachikwanisa kuita zvekupiswa zviya zvinonzi cremation vanokwanisa kunge vachiita zvavo. Asi ikurudziro yatiri kungotarisa pari zvino nekuti kunga dawo zvitarisa pari zvino senyika tiri kuluza nyika nyika yakakunywanda kana kuti ivhura kanyanya nekuvaka dzimba tichingotandavara kana nokuita makuva yawa tichingoenda nawo. Yeti tikaita cremation tinogona kuita nzvimbo diki diki yekuisa makuva. At the same time patinovaka one dzimba paya paya tinenge tichimira ivhura tifanga tichirima bila tinenge tichitora tichiisa dzimba. So tinotarisa dada itakwanisa kunge tichivaka tichikwira izvi vanhu patinovigana paya paya vanokwanisa kunge vana semhuri vaya vanochera gomba rakakura muzoti mumwe pasi mumwe pamusoro tozvida tichikurudzira kuti maximize ground redu zvakanyanya.
Asi mumwe mugari wemamutare vaDouglas Clayton Madzanya vanoti pachivanhu zvinhu zvinonetsa kuti mutumbi wemufi upiswe senzira yekuvigwa.
Sekutanga nechekuti vanhu vane tsika dzavo dzavanoradzika hama nevadiwa dzinenge dzatisiya vanenge vachida kuradzika munhu wavo ari nemutumbi wakakwana pachurungu itinotiwa harine full board saka kuzoti wamanikiza kwa tumbo wakuruzira utuwa PC mudikano wanengatisia pasika zedu zishinyakare zinua kanganisa kufunga kana nekutezi wakuletwa sika zedu tuta sawa kuhudu yore kanzo yore kutu awasina njimbo yore kuhigawanu zinua zinua remera kutu irame jichaka ufuti njimbo yore kutu sema kuwa saka shikon zireo si kanzo yore kutu wanu wapiswe kwa kusaji kwa wapu kanzo yanu kwa shito iyo awana space kwa watu awasina njimbo yore kutu warambo wachukuza kukura zika wanu saka inya ilipawe kutu kanzo newa residence lewa shikara pasi waone sana uti nyai wanangaika jisese
gutare mtare rava newa gari wanufura juru mazana mana newa nora uzira kubwa kumisha yesa kubwa danga mvura chikanga wobos Darlington Murambi Palmerston Yevu Wesley Destiny Mushamukadzi nedzimwe ndaka mirira studio 7 mamtare ndini Loida Moyo.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica. Kwemakore makumi matanhatu adarika, bazi reUnited States for International Development kana kuti USAID range richishanda nevarinodyidzana naro muAfrica kuunza budiriro munyaya dzezveutano, kurima, dzidzo nemhando dzemoto. Mabasa eUSAID aya aderedza zvikuru wandu vari kurwara nechirwere cheHIV nemalaria uye kunyukura vakawanda kubva muurombo. Mukuru weUSAID amai Samantha Power vakataurawo pamusangano wakaitwa mukupera kwemwedzi wapera weUnited States Africa Business Summit kuti mabasa esangano ravo apawo kuti nyika dzemuAfrica dzimwe neuwandu wakawedzera kudarika dzimwe nyika dzepasi rino pavana vari kutanga kuenda kuchikoro. Vakatiwo America haisi kuzodududza pamabasa ayo ekubatsira Africa kurwisa denda reCOVID-19 uye kubatsira munyaya dzematambudziko aunzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze nekurwirawo utongo hwejekerere. Asi amai Power vanoti iko zvino America yave kuda kuti ukama neAfrica uyo wekutengeserana kwete kuti nyika yavo ingoramba ichipa rubatsiro. Vanoti panofanira kuva nekudyidzana pakati pemakambani emuAmerica nemuAfrica mukuunza budiriro muAfrica kuti ikwanise kuzvimiririra. Izvi ndizvo zvakaunza chirongwa chakaparurwa pamusangano uyu chakanangana nekusimudzira nyika dzemuAfrica dzichishanda neAmerica chinonzi Prosper Africa Build Together Campaign. Chirongwa ichi chinokurudzirawo mabasa ekutsvaga misika yekutengeserana pakati peAfrica neAmerica zvinopa kuti vemabhizimisi vemuAmerica nemuAfrica vasimudzire mabasa avo uye kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. Amai Power vanotiwo zviri nyore kuti nyaya dzekudyidzana dzisimbaradzwe nekuti pagara paine mushandira pamwe pakati penyika yavo neAfrica. Vatiwo ukama hwekutengeserana uhu hunoitwa kuburikidza netsika dzinoitwa nadzo mabhizimisi muAmerica dzinokurudzira kuita basa paine kuremekedzwa kwevanhu dzimwe nyika utongo hwejekerere kwete kuda kuti America iite umbimbi ndoga nekuda kuzowana chouviri iri yoga. Amai Power vanotiwo vane chivimbo neumhizha neumetura hwevanhu vemuAfrica asi vachiti chasara kuita mushandira pamwe kuona kuti zvishuwo zveAfrica zvazadzikiswa asangova mashoko nhando. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare. Vadzidzisi nevabereki vakawanda vanoti hurumende yavapa nguva pfupi yekugadzirira kuvhurwa kwezvikoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti Zimbabwe inofanira kutenga dzimwe nhomba dzakawanda. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinomwe zvakadzingwa kuBritain zvasvika munyika nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokutei muchinzwa nhau dzeIsingebele.
Soku izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali chona njani zilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhla ziku 26 Ncwabakazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19.
Isibonayo lapha nxa uhulumende we-UK deporta ama Zimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga lokhu sikumele sikukhangele ku-context esikiyo e-COVID-19.
Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhilitane zifike elizweni namhlanje. Abezombusazwe sebethanda ukubuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama-by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kunabantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,897 abakade sebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela ku-COVID-19. Ngokutshona kwelanga layizolo lokhu kutsho ukuba sebesedlula izigidi ezimbili 2,422,256 asebehlatshwe leli jekiseni okwakuqala. Kuthi abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,853 bahlatshwe ijekiseni yesibili bengezelela inani laba kwabaphezu kwesigidi lengxenye 1.5 million asebehlatshiwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Uhulumende wethule umbiko wokuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mchangwa emhlanganweni lentatheli zindaba izolo ngemva komhlangano wedale labaphathintambo bakahulumende elecabinet. Unkosikazi Mchangwa uthi leli nyathelo lithethwe ngemva kokucebisana lengcwethi zezempilakahle.
The Ministry of Health and Child Care will employ the following strategies.
Abogatsha lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana bazakwenza lokhu besebenzisa indlela ezitshiyeneyo ezibalisa ukusebenzisana labamankampani azimeleyo, abamabandla ezokholo lwesiKristu, ama-universities kanye lezinye inhlangothi zemfundo yaphezulu.
Umnumzana Johane Nkomazana isakhamuzi zakwaBulawayo uthi kulinyathelo elincomekayo.
Kuyajabulisa lokho okukhulunywa nguhulumende ukuthi abantwana abale 14 years kusiya 17 years sebevunyelwe labo ukuba bahlatshwe amajection okuvikela i-COVID-19. Njengoba izikolo sezizavulwa abantu laba bazabe behlangana vele, so hayi into enhle kakhulu le.
Okungumqondo osekelwe ngumnumzana Victor Dube isakhamuzi saseHarare.
Andiluboni luludaba olubi nxa ingcithi zabona kukahle ukuthi behlatshwe injection ngoba impilo yabantu imele iye lapho eyayikhona umkhuhlane lo ongakabi khona ngoba kathesa abantwana asaye esikolo akulalo utaba lwenzayo.
Umfundisi Willing Mo Mhlanga isiphathamandla sehlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uthi kumele uhulumende abone ukuthi ayatholakala lawo majekiseni.
Kambe ngabe kuthiwani ngalabo abafisa ukuthi bahlabe bazivikele bavikele izimuli lomphakathi wonke kodwa besela ithuba ngesizathu sokusilela kwalawo majekiseni. Kuyacela njalo ukuthi ugatsha lwezempilakahle lukwazi ukucacisa ngalokho.
Phezu kwalokho umfundisi Mhlanga uthi ufisa ngabe kuba khona ukusebenzisana okwaneleyo labamabandla okholo lwesiKristu.
Ubukhokheli bunesicelo osiya kuhulumende ukuthi amabandla lawo abe labo abazabamela kulolo qembu elikhangela konke okumayelana ne-COVID-19 elizweni.
Ngakolunye udaba olufanayo uhulumende uveze ukuba usezotholisa uhulumende wakwele Namibia inkulungwane ezingamachumi amabili zamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19, 20,000 doses njengesibonelo sokusebenzisana lobudlelwano obukhona phakathi kwamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa. Abogatsha lwezokukhithwa kwemibiko baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana ngendlela zebulenjini eye-Twitter. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kunjalo nje abenhlanganiso zababalisi bathi izikolo azikalungeli ngokugcweleyo ukuvula. Bethe leli nyathelo lijume ababalisi kanye lezikolo ikakhulu labo okumele abafundi behlale khona ama boarding schools. Ngakwelinye icele abazali bathi izikolo zifuna abantwana babuye ezikolo behlawule ngokugcweleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhulumende wethule lumbiko izolo ethi abafundi abakhangelele ukubhala imihloliso bazavula ngeviki ezayo mhlaka 30 Ncwabakazi, kuthi abanye bonke bazaqala mhlaka 6 Mpandula. Umsekeli womkhokheli weZimbabwe National Educators Union iZineo, uMnumzana Vusumuzi Maphosa, usola isinqumo sokuvulwa kwezikolo.
Izikolo nibona zingakabi ready ukuvulwa ngoba kumele abazali babhadale imali ukuze izikolo zenelise ukubana zithenge impahla zokuvika yela umkhuhlane lo kunye lokuthi bathenge ukudla. Abazali bebengabhadala ngoba bajunyiwe. Ababalisi abafundisa emakhaya labo baluhlupho olukhulu kakhulu elokuba nengcosana yemali abayitholayo. Sivele sebayiqeda kakusoze kwenelise ukuthi babuyele ezikolo bayivula. Njalo besikhuthaza uhulumende ukubana ame kancane maybe nge-2 weeks bafakele ababalisi imali zokubana bayemsebenzini.
UMnumzana Raymond Majongwe unobhala wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi uhulumende acabangisise isinqumo sakhe sokuvula izikolo. Unkosikazi Melissa Mkwebu, umzali olomntwana ufunda ibanga lika form 4 ehlala esikolo, uthi kulokunzima ngoba abaphiwanga isikhathi sokuthi balungiselele kanye lokubhadala indleko zezikolo.
Isinqumo esithethwa nguhulumende siyasibona siyasizwa, kodwa njengabazali silokudana okukhulu ngoba isikhathi esiseleyo ukuthi izikolo zivulwe sincane kakhulu ukuthi sikwanise ukuhlanganisa konke okufunekayo. Okunye esikunanzelelayo ukuthi akula payment plan yokubhadala i-school fees. Izikolo ziyabe zifuna imali yazo ngokugcweleyo. Lokhu kusuke kusiphazamise kakhulu okokuthi ngakukhona okwenziwayo phambilini ngendlela yokubhadala i-school fees nxa izikolo zivulwa zihle ziyevalwa ngo-December ukuthi lathi sikhululeke.
Kusenjalo umsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro eqeda ukuhlola ukuqhutshwa kokuhlatshwa kwabantu amajekiseni awe-COVID-19 vaccine esibhedlela seParirenyathwa wazise ukuthi amabandla ezokholo asengaphathisa uhulumende ukuhlaba abantu ngokuqoqa amalunga ebandla lokukhetha abongi lamadokotela abasemabandleni ukuze baphiwe amajekiseni bahlabe abakhonza lawo. UMnumzana Gift Kadebe, umhlali wakobulawayo, upha umbono wakhe ngalokhu.
Ngibona kungumbono omuhle kakhulu ukubana laba amachurch bevunyizwe ukuthi bevaccinate amalunga ebandla labo, ngoba ungakhangela lakho phakathi kwamachurch kule inhlobonhlobo yabantu abachiyeneyo, labodokotela labanesi bakhona. So nxa abantu laba abalolwazi bezempilakahle bekhona phakathi kwamachurch kuzancedisa ukuthi bethi beyenze kube beinstille i-confidence ebantwini ababalidayo, kuzaba lula njalo ukuthi abantu bekwazi ukuvaccinate, bekwazi ukuthi bavaccinate yilaba abantu abasunda labo bakhonza labo. Ngombono wami ngibona yinto enhle kakhulu njalo ncedisa ukuthi sikwanise ukuachieve herd immunity abantu abaningi bekwazi ukuthi behlatshwe.
Inkosikazi Ethel Ngwenya, omunye wabazalwane abamukele ukuthi abantu bahlatshwe emasontweni, uthi bayakwamukela ukuthiwa nguhulumende.
Ngezinye indlela into enhle nje ngoba bekunzima ukuthi sithi abantu ababuyele ezindlini ngoba abahlatshwanga, kambe abantu belande ukuzosindiswa. Omunye lomunye ususwa into emsusa ngibo nemzini wakhe ukuthi aze esontweni, kodwa nasesithathe umsusa womsebenzi ukuthi naye abantu ababuyele ngoba bakahlatshwanga. So kungaba ngcono nje abantu bazibuyele nje bekhululekile, behlatshiwe, babeyezohlatshwa, abuyele emzini, sibuye sizosonta sikhululekile sona.
Izikolo zazikhangelelwe ukuvula ngoNhlangulwa, kodwa ngenxa yokumemetheka ngamandla we-COVID-19 eZimbabwe zagcina zivalwa okwenyanga phose ezintathu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lesibili lezivalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weLebhinitane zifike elizweni lamhlanje. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abantu laba basike esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport eHarare ngendizamchina yohlobo lweBoeing 767. Bebethwele impahla ezinlutshwane njalo bengafuni ukukhuluma lentatheli zindaba, kuthi omunye wabo utshele intatheli ukuba kabasoze bekhulume lentatheli. Ngemva kokufika kwabo bathethwe basiwa endaweni yeziphamu eseDarondale, lapho abazagcinwa khona okwensuku ezilitshumi kulandelwa iziqondiso zikahulumende zokubona ukuthi abantu abavela phandle kwelizwe vale COVID-19 loba hatshi. Ekhuluma nomsakazi weZBC, umholi weziphepheli kugatsha lukahulumende lezemsebenzi umnumzana Thotamirepi Chirivadi uthe uhulumende ucela abantu ukuba bakhangele izihlobo zabo eziphamu. Kunyanga ephelileyo ngemva kokuphendukiswa kwabanye abaxotshwa kweLebhrithani, uhulumende weZimbabwe uthi lokhu kuveza ukuba ubudlelwane phakathi kwakhe lamanye amazwe omhlaba sekusiba ngcono. Kodwa ingcitshi wezombusazwe umnumzana Bekizela Gumbo uthe lokhu kubangelwa yiCOVID-19 ngoba amazwe engasafuni abantu abaningi ikakhulu izephula mthetho.
Esikubonayo lapha inxa uhulumende we-UK deporta amaZimbabweans akade ese-UK kusitshengisa ukuthi asingeke sitsho ukuthi kulunga ukuthi sokulunga ubudlelwane sokulunga. Lokhu simele sikukhangele kucontest eliyo e-COVID-19 ongaukuthi i-COVID-19 isifake i-strain kulokuzeni kuma-coffers ama-government la okuya kulama-refugees eZimbabwe khona okuya kulama-Zimbabwe khona. So bonani mina i-COVID-19 containment measure leyenziwayo.
Uqhubeke esithi eleZimbabwe kalenzi okuningi ukuthi abantu balo bengakholisi ukuhlala kwamanye amazwe.
Kukhona ngoba ubudlelwano singathi buyalunga ma kungokuthi kade kungela i-problem nje ye-COVID-19 nje kulapha singakusebenzisa ukuthi kutshengisa ukuthi ubudlelwano buyalunga, kumbe kutshengisa ukuthi abantu sebesiba lani sebesiba le-confidence ku-government yeZimbabwe ukuthi sebejika. But ngale nje kule i-situation esibiwa kutshengisa lo.
Esinye sakamuse Harare umnumzana Gibson Nikadzino uthi kumele uZulu amukele abantu abavela kwamanye amazwe.
The society should be able to help in rehabilitating these people. We have not been home for a long time.
Abantu laba kumele bamukele ngoba sebehlale isikhathi eside bengekho kuleli. Kumele abantu bezame ukwenza okuhle njengabantu lokuvikela indawo zethu ebantwini laba.
They might receive from the people. So there has to be a balancing act between doing what's appropriate as human beings and also safeguarding our community.
Imizamo yokuthola umbono kahulumende ngalolu daba yehlule. Ukuza kweziphepheli lezi kutsho ukuba sekulabantu abangamashumi amabili lanye ngemva kokuza kweqembu lakuqala bevelela eBrithani kunyanga edluleyo. Uhulumende weBrithani useveze ukuba kuzaphendukisa izizalwane zeZimbabwe ezikhishwa emajele ngemva kokubotshelwa amacala ehlukeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje uhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni negciwane le-coronavirus. Abezombusazwe sebethandabuza ukuthi kanti kungani ilizwe lingaqhubi ukhetho lwama by-elections lisithi ngoba kulobhubhane lwe-COVID-19 amanye amazwe afana leZambia esiba lokhetho. Ekuqaleni komnyaka odluleyo uhulumende wethula isinqumo sokuthi awusoze kwenziwe ukhetho umumo wegciwane le-coronavirus uze ube nganeno. Lokhu wakuthola nxa kwaba lezixhenxe ezimbalwa ezedalela iphalamende lamakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga ebandla le-MDC Alliance libandla le-MDCT. Umanyano we-World Health Organization wathi ukhetho luqakathekile okokuthi kumele lwenziwe kulandela imigoqo evimba ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanye amazwe alandela linkuthazo enza ukhetho kodwa eZimbabwe lokhu limenge lokuthi ukhetho luzenziwa kuphela nxa kungasela bhubhane lwe-COVID-19. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swither Njirowotsa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula ingxoxo.
Well, ouqadi yikuthi thina lani njengeZimbabwe siloku sifunda sibona ukubana abanye bakwenza njani ngoba into yonke yathi ukuthi uzaba wedwa oyaziyo. Uhulumende weZimbabwe ebona kufanele ukubana emise ukhetho esesabela ukubana ubhubhane lolu lungasuka lutshabalalise abantu. Kodwa siloku sithatha ama-notes kwezinye indawo lapho sukwenzakale khona sibonile eZambia bakwenzile. Siyafunda kona bana sithatha ama-notes bana bakwenze njani kwenze ukuthi lathi ngapha nxa sesikwenza sikwenze ngendlela epheleleyo engasoze igcine isisifake engozini esizama ukubana siyivikele ngama-lockdown lawa akhona kulezi nsuku ngoba phela abantu abadala bayasho ukuthi kona ibuzwa kwabaphambili phela indlela.
Ye, nanto udaba mnumzana Jirodza lina njengebandla sizwa likhonona ukuthi hayi ukhetho kalwenziwe kwezinye indawo luyenziwa. Uthini ngalokho kukhulunywa ngubaba uJuma?
Lokho akutshoyo ngiyakuphikisa sibili ngoba awungaza ukuthi wena yindlela ebuzwa kwabaphambili esijokela abeZambia. Indaba le ngiyemedicine yamadokotela. So nathi silawo amadokotela angahlola leyo ndaba. Into emgqoka nje yikuthi iZANU-PF kayithandi ukuthi kube lokhetho ngoba ungananzelela u-Epicross wavela wakutsho ukuthi ama-election ka-2023 azapostponwa. Ungaboni into ikhulunywa ngu-Epicross ukuthi ube kwazi ukuthi iZANU-PF izalandela. U-Epicross uke wakhipha isinqumo nge-Reserve Bank. Abe-Reserve Bank bayalabhatha ethole ukuthi kwakuliqiniso. Ulokhu uZANU-PF wakhuluma njalo ngendaba ezophilwa kokhetho kusetshenziswa enye organization MCTA. So that's the first point. Into esibili ikuthi ukubhanwa kwama-election kusukele mhlaka October 2, 2020 kwi-statutory instrument number 225A of 220 kwakuyi-public health COVID-19 prevention, containment and treatment amendment regulations. Leyo ncwadi yabalwa ngu-Stentine Chiwenga, right? Esithi yena akusoke kube lama by-elections. Siyathola namhlanje ukuthi kungela ma-by-elections njalo abantu abasebebiselwa esikhundleni nabantu abakuhlangothi lukaMonsora hathi abakachamisa. But ungakhangela bona abezani ikakhulu oRichard laba abe-March North khangele e-March West abantu bezani babelokhu bebuthana.
Nanto udaba Jona.
Right, njengoba ngithilo maphambilini uhulumende ebengabe lesuwa lesiqinisela sokubana ukhetho lolu lungaba njani njengoba nje besingela any precedence before kusenzakala lokhu. Ngakho ngithilo njalo ngathi hayi thina vele asiboni kule ntembe ukuba into enhle sikhangile sabona ukubana iZambia ikuba benjana kwinto lokho ngakho ke mina ngiyabona ukubana emaduzaneni lapha uzabona lathi sesikwalisa ukubana sithi hayi into le singayibamba sinde kanje uhlupho sibalalo yikuthi sisuka sibe laba odoubt uThomas abaningi kakhulu umuntu ahlayale engakaboni uhulumende na uzayenza njani but sikubonile kaningi uhulumende izinto athi cha abantu becala bona azozazenze ebezenza ngemuva kokubana esebonile ukubana kubanjwa kanjani kuhamba kanjani so into le ehlala ikhulunywa ukubana uhulumende lo is a listening government kuqinisekile mpela mpela siyalalela siyafunda bese sisenza esingasuke sikwenze kuphi ngokugijimela ukwenza ngoba ubhubhane lolu beluchaya luchayile mina nginje so luchayela umzukulu wami bayachayela umfowethu sibili omdala kunami so yinto echaya ekhona ephilayo so-ke nxa kunjalo asonto ngapho kudlala ngayo upho ngokwenza nje ukuchaya idiva nje engathi mhlawumbe nje yinto nje yamaphepha a yinto ekhona ephilayo ngakho-ke uqelisekile ubana khona ngezikhathi zonke ungakayenzi into enjalo funda ufundisise ubone kanti esihanta bona abantu abaningi babecaba ukuthi bona sokuzavulwa njengoba ama-figures asehlile kodwa ngenxa yamanye ama-scientific reasons abe i-advisor i-minister of health kulokhu silokhu sikulawudown elalevel 4 yona leyo okuyinto enhle hatshi ukuthi kuyenziwa ukuthatheka asenzeli ngendlela yokuthi bona siyabe siqinisekile sikwazi ukuna siyenzani ngoba singapha kuthatheka sikokulandela nje singafundanga kuhle yikho lapho esegcina sesingena emanyaleni ona lawo esizama ukuwabalekisa
nanto udaba umnumzana Jirotsa
hayi mbona ukuthi umfowethu lapho ulokhu ephikeleka ngokuthi abe ezama ukuthi asiqile ngento engekho lapho uthi yena akuzange kube le presidency manje si presidency isikhu esitshengisa ukuthi into eseke yayenzakala ngifuna ukutshela umfowethu lapho uJosepha ukuthi mhlaka October 18, 2020, eGuinea kwaba lama presidential elections. Mnyaka ophelile lo. October 28 kwaba lama elections eGhana. EGhana kwaba lama elections eParliament. Ngibonani sangu isiqhini, ama election awe isiqhini vele. Okuthi vele awudingakali president into esobala nje ukuthi umnanga akafuni ma election.
Umnumzana Swithan Jirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Okwamanje kesizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Ngemva kokuzamazama kumhlaba ukwahlasela eLehaiti ngozibandlela womnyaka ka-2010, kwabhubha abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150,000. Izizalwane zeleMelika zahle zasungula uhlelo lokuphathisa zathumela abokuhlenga abawelwe ingozi, odokotela kunye lenqwabanqwaba yokudla, amanzi, imithi, impahla yokuzihlanza lamatende okuhlala. Mhlazi ku-14 Ntulikazi kuwonale umnyaka, kube lokuzamazama komhlaba njalo kweLehaiti. Kwafa njalo abantu abaningi, abanye badilikelwa izindlu, balimala eleMelika njalo laphathisa abantu bakweLehaiti. Kolunye njalo udubo lwabantu bakweLehaiti nidaniswe ingozi ebangelwe ikuzamazama komhlaba okwenzakale eSaint Louis du Sud kweLehaiti namuhla ekuseni. Sithumele amazwi enduduzo kubo bonke abalahlekelwe izihlobo kumbe abathole amabhizimusi abo esechabalele. ngivumele ukuhanjiswa kunqedo ngesiphangiphangi ngakhetha isiphathamandla senhlanganiso ye-USAID uSamantha Power ozakhokhela uhlelo lokuphathisa, kutsho uMongameli Joe Biden. Sisebenzisa inhlanganiso ye-USAID sisekela imizamo yokucwayisisa ukuthi kwawonakala okunganani njalo lokuphathisa abalimalayo labadilikelwa yizakhiwo zabo. Elemelika lizahlala lilobudlelwano obuhle leHaiti njalo lizaqhubekela phambili liphathisa ngemva kwesehlakalo lesi. EleHaiti lihlala libhekane nendubo ezibangelwa ngumkhathi ezifana lokuzamazama komhlaba lezulu lesiphepho. Ngalokho inhlanganiso ye-USAID yaqala ukupha uncedo inhlanganiso ephathisa ukuhamba-hamba kwabantu ngamazwe e-International Organization for Migration leyomanyano we-United Nations World Food Program ukuhlala ziqaphele ingozi lezi lokuphathisa uhulumende weHaiti ukuthi enelise ukusukuma ngezikhathi ezinje lokwaba uncedo ngemfanelo. Lokhu kutsho ukuthi nxa ingozi ifikile kweHaiti, uncedo lwempilo luhlale lulungele ukwabiwa kulabo abayabe beludinga ngesiphangiphangi. Ukuhlakanipha komqondo lo kube sobala ngemva kokuzamazama komhlaba lapho inhlanganiso ezisebenzisana le-USAID zenelisa ukuphathisa ngesiphangiphangi. Phezu kwalokho, inhlanganiso ye-USAID yathumela ugatsha oluphathisa abawelwe ingozi olu-Disaster Assistance Response Team kumbe DART ngesikhathi esifitshane kulandela ingozi yokuzamazama komhlaba. Ngenyanga kaNcwabakazi ziku-16 kulandela isicelo sikahulumende weHaiti, i-USAID yathumela inhlanganiso ehlenga abawelwe ingozi i-Urban Search and Rescue Team eselizweni leHaiti iphathisa ngokudinga abalokhu bengabonakali beyingxenye ye-DART bephathisana lezizalwane zakweleHaiti. I-USAID iyathola njalo uncedo kugatsha lwezomvikela olwe-Department of Defense kusigaba se-United States Southern Command logatsha lwe-US Coast Guard oluthwala amalunga ogatsha lwe-DART ukuya lokusuka kundawo ezilomonakalo kunye lezizalwane zakweleHaiti ezalimalayo edolobheni le-Port-au-Prince. Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende wethule umbiko ukuthi usezasungula uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka esukela kwelithumi lane ijekiseni ye-COVID-19. Iqembu lesibili lezizalwane zeZimbabwe eziyisikhombisa eziphindiselwe ekhaya nguhulumende weBhilitane zifike elizweni namhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.